Ndiriku fara because Basa is very close to my heart. Ndinanya ufara kushanda ne wana adiki. Saka ne UNICEF, you know, this is something that is just going to be amplified in a big way. And futi ndine foundation yangu inonzi, the Beast Foundation, teenagers around ne wana adiki. Saka now to be a part of UNICEF, you know, it's just going to, you know, extend that in a big way. And kushanda ne wana wese Africa, which is wonderful.
Muchange muri kushanda munyika dzipi?
Atinenge tichishanda munyika dzakawanda, pane 21 countries in the eastern and southern region. So atinenda munyika dzakaita se Madagascar, Mozambique, Zimbabwe, kuKenya, saka atinenge tichienda kwakawanda.
Vazhinji vanokuziva muchitamba mutambo werugby. Pamuri kuenda muchinotaura nevana, vari kumbobvunzawo here nezvemutambo uyu?
Vanotobvunza because pavanondiona nobva vangofunga rugby. Saka ipapo patinenge tichivadzidzisa zvimwe zvinhu, tinenge tichitotaura nenyaya yemasports. Saka it's a way to just, you know, get into this children's hearts. And then I know for UNICEF, one of the focus on education and climate crisis. So for me, Nengandi Shansa sport is a way of just, you know, getting into these kids' hearts and trying to inspire them. Kuti, you know, you can rise above, you know, my circumstances are good. As long as you dream, you know, you can become anything in life.
Mataura zvakare kuti muchange muri kushanda kuZimbabwe. Munenge muri kuenda kunzvimbo dzipi nedzipi?
KuZimbabwe tinenge tichienda kune my informal settlements ari around Harare. Tozoenda futi kuBulawayo tichishanda nevanhu vari mumacommunities ane a big need for, you know, water, you know, basic sanitation. Ndobasa rinoitwa naUNICEF, basa rikuru iroro, saka tinenge tichiita zvakawanda kumacommunities ari around those areas.
Tombotarisawo vabereki vazhinji havawanzowanikwa vachifarira kuti vana vavo vaite zvemitambo, imi mungati chii chakanyanyonangana neZimbabwe?
Ndinotovaencourage kuti you know, you must let your kids follow their heart, you know, and I think kuZimbabwe andoziva inini kuti kune talenta rakawanda, and I'm an example of that, you know. As long as you have the support and backing of your family, you know, you can achieve so much. So I encourage my parents kuti, you know, please get behind your children and encourage them to be out there on the field as well as study hard. You know, academics is very important, especially kuZimbabwe, and it's important, you know, it's very, very important. But sport is also equally important, so encourage your kids to be out there and work hard.
Vazhinji vangada kuziva kuti kodza Beast yakabva papi?
Beast yakabva kure. Yakabva ndichiri mupana, ndichiri kuZimbabwe kuprimary school, and ndiri mukomana mukuru, saka apa ndine simba rakawandisa. Saka shamwari yangu inonzi Kuda ndiyo yakati tinofanira kutsvagira zita rinomufitira. Saka Bista varangouyawo ipapo, havaragara nenu kubvira ndine 9 years old kusvikira zvinezvi. You know, I'm 36 now, so even mudhara wangu andonditi Beast.
Ndeipi nyika yamuchaenda kunoshanyira muchibva pano?
Tichaenda kuMadagascar, and ijeni aritoplana izinezi. Tichazviita probably within the next couple of weeks. Vakuru vekuUNICEF ndo vari kugadzirisa zvese, saka ini ndangomira kuti vaconfirme madates, and then ndobva ndaenda. And because Madagascar has been hit by cyclones, and there's been quite hectic there, saka, you know, a lot of communities have been affected. Saka tichienda kunomboona kuti vana vari sei, tovaunzira kuti zviri kudiwa, zvoti vagare zvakanaka.
Vamwe vangada kuziva kuti vanokuwanai kupi kana vachida kuona mabasa amuri kuita?
Vanotiwana pamasocial media platforms ese. Vanongotarisa papeji yaUNICEF, UNICEF Africa, vanoona zvese zvatiri kuita, maprojects ese, and then vanotarisawo kuti pangu papeji pangu pa tendamutaurira, vanongoisa ngirini iyoyo, social media name iyoyo, and then vanoona zvandiri kuita. And then sometimes kuti vanokwanisa kuenda pafoundation page yangu inonzi Beast Oak. Saka vanotiwana pamasocial media platforms ese.